This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 29, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kurwisana neukandirana makobvu nematete koramba kuchienderera mberi mubato reZANU PF.
Mapato anopikisa oshora zvikuru mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yakuti Zimbabwe inokoka vaongorori vesarudzo vanofarirwa chete nehurumende yeZANU PF.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosiya usachigaro yeAfrican Union kumusangano weAU uri kuitirwa kuAddis Ababa, Ethiopia.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vanoti vangangotauri zvavo nezvechirongwa chehurumende chekugadzirisa upfumi cheZimu Asset pane kutaura nezvenyaya yekunetsana mubato ravo panyaya yekuti ndiani achatsiva vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya chigaro. Mubato iri munonzi mune kunetsana pakati pechikwata chinonzi chiri kutsigira mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechimwe chinonzi Generation 40, icho chinonzi chine nhengo dzakaita savamoyo, amai Grace Mugabe, gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere, nemuzukuru vaMugabe vaPatrick Zhuwau, vanova gurukota rezvevechidiki. VaMugabe vakanzi havo neZANU PF ndo vachamirira bato muna 2018, asi nyaya yekuti vari kutsvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri, iri kupa kuti vanhu varwire chigaro chavo.
Kunetsana uku kwakabuda zvakare nezuro apo gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vakakandirana makobvu nematete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba. VaCharamba vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeZFM vachiro havo yembwa vakaviga mupini vachiti pane vamwe muZANU PF vanoshandisa dande mutande reTwitter kurwa hondo yekuda kutsiva vaMugabe vachinyomba vaMnangagwa. Vamoyo havana kutora nguva vakabva vaenda paTwitter vachinyomba vaCharamba vachiti vaCharamba vainge voshandisa hofisi yavo zvisizvo vachitsigira chimwe chikwata chezvematongerwo enyika mubato reZANU PF. VaKayamoyo vati havana zvakawanda zvekutaura sezvo dare ravo repolitibiro risati ragara uye vakati havaone havo vachidaidzira musangano wechimbi chimbi wekuziya nyaya iyi kunze kwekunge mumwe munhu mubato iri akwidza nyaya iyi kuvakuru vakuru vebato. Mukuziya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mubhodhi resangano reZimbabwe Democracy Institute muzvari Gladys Hlatshwayo ava vanoti zvinhu zvanyanyisa kuita manyamamire nerongo muZANU PF.
Ndina kuti kunetsana kwavacharamba navamoyo zvinotiratidza pachena isu sezvizvarwa zveZimbabwe kuti hurumende iri kutonga haichatauri neinzwi riri nechete uye zvikava kutoona kuti zvinenge zvasvika pamvura yacheka makumbo nekuti vanhu vaakuita sekunge vachabatana pahuro. Saka izvi zvinotiratidza pachena kuti bato reZANU PF harisisiri bato rakabatana rava nezvipoka zvipoka.
Asi munoona here vaMugabe vachitora divi panyaya iyi vachigadzirisa kunetsana uku?
Inini andoni sokuti vamugabe vanotora divi panyaya iyi nekuti kuziva kwatinoita ndekwekuti kana vanhu vachiri kushana zvinotobatsira vamugabe kuramba vari paushe semunhu agara kwenguva yakareba paushe kana vanhu ava vakasatorwisana zvinenge zvakureva kuti vanenge vakufanira kurwisa ivo saka sekuona kwataingoita izvino ranai mujuru vachiripo taiona kuti vaiti pano vakabata diviri vomborisimudzira voricheta vobata diviri vachingoita kuita make sure kuti mativi ivavo anoramba aripo saka handioni sekuti zvinhu zvinovabhenefita vamugabe kuti mapoka vave nekunzwisisana saka handioni vachitora saiti asi tinozivawo kuti rimwe saidhi riri kunyanya kubatsirwa namai mugabe ndokwatingafungira kuti dzimwe nguva ndiwo kungange kuna purezidendi asi tinongovaona vachiti vakabata divi rinosiya vakabata divi rinosiya nekuti zvinovabhenefita ivo semutungamiriri kuti varambe vari pautungamiri
ko munotiwo kudii nemashoko avacharamba ekuti chinotanga ibato zvimwe zvese zvisati zvauya uye vanofanira kunge vari muhondo here dzezanup f
aya mashoko ekuti chinotanga ibato zvimwe zvese zvinozotevera mashoko anoshoresa zvakanyanya chinofanira kuziva vacharamba ndechekuti ino chinhu chikuru kukunda zvose inyaya yezimbabwe nyika inonzi zimbabwe ndeyo ikuru kukunda zvese zvimwe zvatingawana muno munyika and ndeyo chinhu chinofanira kuchibatanidza kwete kuti chikuru izanup f bato rezanup kana rimwewo zvaro bato saka ndinoona sekuti kutopotsa kwavacharamba uku
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mubhodhi resangano reZimbabwe Democracy Institute muzvare Gladys Hlatshwayo vari parunare muHarare.
Mamwe mapato anopikisa munyika anoti haasi kufara nemashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti vose vachada kuongorora sarudzo dzemuna 2008 vanhu vanobva kumasangano anenge achifarirwa nehurumende iripo. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rino vakakatyamadza mapato anopikisa pavakati vese vachauya kuzoongorora sarudzo vanhu vanobva kumasangano anofarirwa nehurumende yava Robert Mugabe. Mashoko ava Mnangagwa aya anouyawo apo hurumende iri mubishi kuedza kumutsiridza kudyidzana pakati payo nenyika dzekumavirira mushure mekunge nyika yave nemakore akati kuti chiita hwezai regondo zvichitevera kubirira kunonzi kwakaita bato rezanup f musarudzo dzakawanda dzapfuura. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende mubatanidzwa uye vari mutungamiriri webato repeople's democratic party vatendai biti vanoti mashoko ava Mnangagwa aya anodzosera nyika kumashure.
Vamunangagwa munhu mukuru aabva zera vane makore 76 saka zvinotirwadza isu vana vadiki tichiona vachirotomoka vachitaura zvisina musoro zvakadaro izvozvo. Zimbabwe inhengo remusangano yepasi rose inonzi United Nations. United Nations yakafanana neWorld Bank, yakafanana neIMF, mapoka ari kubatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzeeducation, munyaya dzedevelopment. So hazvigoneba kuti ZANU PF iti pane mama area tine hukama neUN asi pamaelections hatidi.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanotiwo zvakataurwa navamunangagwa izvi zvinoratidza kuti bato reZANU PF ratotanga kare kugadzirira kubirira sarudzo dzemuna 2018.
Nyaya yakataurwa navaEmmerson Mnangagwa yokuti mapoll monitors vane zenge vachikokwa nehurumende yeZANU PF vachisharura kuti avatoda havatidi inyaya inongotaridza iyo kuti hurumende yeZANU haina hanya navanhu. Izvi zvabuda pachena kuti ZANU PF yatova mushishi kuriga maelections a2018. Tose tinozviziva kuti ZANU PF haidi kuongorogwa zvakashata zvainenge ichiita.
Vabiti vanotiwo zvakataurwa navamunangagwa hazvitarisirwe kubva kumunhu ari kugadzirira kutora matomho kubva kuna vamugabe. Vamunangagwa ndevamwe vevakuru vakuru muZANU PF vanonzi vari kutungamirira chimwe chezvipoka zviri mubato iri zviri kurwira kutora masimba kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro.
Tiri kuti kune vamunangagwa zvamataura izvi pasi nazvo hazvitaurwe nemunhu ane kukura kwamakaita. Taurai zvinhu zvakafanana nezera renyu kunyanyanyanya semunhu anoda kutitonga. Hatingatongwe nemunhu anotaura madhakanana akadaiso.
Izvi zvatsinirwa nava Elvis Mugari, vano vemutungamiriri weDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment. VaMugari vanoti hurumende inofanira kutanga yabvunzawo mamwe mapato anoda kukukwidza musarudzo idzi isati yatora matano ainenge ichida iyo.
Tinoti mashoko ekupenga. Isu tichati vanhu vanouya vese, international community iuye muno, EU SADC iuye kuzoona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei, kunyangwe nemamwe individuals ari kunze kwenyika vauye muno vazoona kuti sarudzo haisi mandate yeZANU-PF kusarudza kuti ndiana achaongorora kupfambiswa kwesarudzo zvakanaka. Ndo pari kuda kubva hudyire. Saka ini ndinoyambira vamunangagwa kuti vamunangagwa semunhu anoremekedzwa, siyanai nemashoko amunotaura kana maarota makavata nemukadzi wenyu mubedroom.
Mapato mazhinji anopikisa, kusanganisira chikwata chePeople First chinonzi chinotungamirirwa nevaimba vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru, anoti haasi kuzopinda musarudzo kana hwaro hwesarudzo dziri pachena husati hwagadzirwa. MDCT haisi kukukwidza musarudzo dzose dzemabuy elections, ichinyunyuta kuti mitemo yose inobata sarudzo inofanirwa kutanga yagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutongi wedare releba court, Justice Godfrey Musariri, nasi varasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano revarairidzi Repiti Uzet yekuti hurumende isamanikidza varairidzi vari pazororo kuti vadzoke kubasa vakatiwo haina udzamu wekuti inzwikwe nechimbi-chimbi. Justice Musariri vanonzi vati sangano Repiti Uzet harina kodzero yekuti rimirire varairidzi panyaya iyi, asi kuti varairidzi vanofanira kuzvimirira pachavo. Mutongi anonzi atiwo hakuna hofisi inonzi nemunyori wePublic Service Commission anove mumwe wevanhu vakakwirirwa dare nePiti Uzet.
Munyori mukuru wePiti Uzet vaRaymond Majongwe vanoti sevashandi havana kufadzwa nezvabuda mudare izvi, asi vanotiwo gweta ravo riri kudzokera zvakare kumatare nemuvhuro unouya kuti risvitse zvakare magwaro akagadziriswa. Danho iri rinouya panguva yehurumende yazivisawo kuti yamisa kuti varayiridzi vaende pazororo sezvo isina mari yekubhadhara vanenge vatora nzvimbo dzavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Panga paine nyaya dzakati wandei. Yekutanganga yekuti tichizoti haigoni kumirira vashandi, vatitiwo vashandi ngavauye vazozvimirira vega nyaya dzavo. Zvinova zviri zvatikatyamadza nekuti vashandi avo vanotomirirwa nesu kune zvinhu zvakawanda. Nekuti panoitwa manegotiation yemari, tichaweza hatakuri bhegi rake obva kubeiti bridge kana unya mapanda oenda unoita manegotiation nehurumende. Tinonovandomirira totapesamisikawo kuti jaji ava vari kuda kuti kudii. Chepiri, ndikanzi hakuna munhu anonzi public service sekiritari. Isu tichiziva kuti tsamba dzatinazvo yakanyorwa nevanonzi vapini mukwa25 anova mazuva maana apfuura, yakanyorwa kunzi sekiritari public service commission. Kureva izvo kuti inyaya yatotinetsawo kuti sei vanhu vava kuti kriyetera nyaya yekuda kurasa nyaya yedu. Isu tichiziva zvatiri kutaura.
Saka matanho apa amaakutora zvichitevera zvabuda kudare izvi.
Magweta edu atiwo taakudzosera mapepa musi wemande tichinodzokorera nyaya iyoyo, nekuti iye zvino tiri mbisi kuunganidza mazita ematicha akaapetwa. Kunyange havo vakawanda sevari kuindiketa kuti havasi kuda nekuti vari kutya, nepamusoro pokuti vanorova kuti vanozoingwa usiku vachinzi wakaendeserei zita rako. Koitawo zvakare pensheni yekuti isu taakuchiaprocha ILO toaprocha education international tichiti Zimbabwe haisi kuteedzera inonzi decent work agenda, haisi kuteedzera maconventions ainofanira kunge ichiteedzera, haisi kuteedzera proper industrial relations.
Matambirawo sei sesangano mashoko atinonzwa abuda mubepanhau reHerald anonzi akataurwa naminista Mpfumira kuti hapana murayiridzi achaenda kulivhi.
Tinoti isu zvinonyadzisa kuti hurumende yechitema inotiudza isu kuti zvemalivhi zvakaitwa naSmith saka zvakafata. Ivo sevanhu hurumende yechitema yaakugadzirisa zvakaitwa naSmith ichidzisa livhi ichiita zvinhu zveudzanyiriri, zvinova ndo zvakaendesa vana kuhondo.
Munyori mukuru wePiti Uzet vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makatirira kustudio 7, tirikute finyura tiri muWashington DC.
Yashika nguwe ule timbotari sajaetika muAmerika nezimwe nyika.
Vashandi vana ve mugodi kuChina vabatsirwa nasi kubuda mugodi wainge wadirika mushure mekupedza mazuva makumi matatu nematanhatu vakafarirwa pasi pemugodi uyu mudunhu reShandong. Vashandi ava vaburitswa pachishandiswa mwena wanga uchishandiswa mukuvapa chikafu. Mugodi uyu wakadirika musi wa 25 zvita ndokuvharira vashandi ava mukati vari va makumi maviri nevapfumbamwe. Vashandi gumi nevashanu vakabatsirwa kuti vabude, vamwe vashandi gumi nevatatu havasati vazivikanwa kwavari uye munhu mumwe chete akawanikwa akafa.
Vakuru vakuru vemuBurundi vabvisa muusungwa vatori venhau vaviri vekune dzimwe nyika mushure mekuvasunga nezuro muBujumbura. Mutori wenhau nemifananidzo yekuBritain Fillmore uye mutori wenhau weLe Monde anoshandira muAfrica Jean-Philippe Remy varegedzwa nhasi asi vanyimwa mishina yavo mushure mekunge varamba kupa mapurisa mapassword embozhanhare dzavo.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanga varisa chigaro weAfrican Union vari kusiya chigaro ichi pamusangano weAU uri kuitirwa muAddis Ababa kuEthiopia. Veruzhinji munyika vane maonero akasiyana siyana nemashandiro akaita vaMugabe apo vaivisa chigaro weAfrican Union. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji muhurumende pamwe nebato ravo reZANU-PF vanoti vaMugabe vakabata basa nemazvo uye vakamirira Africa zvakasimba panyaya dzekurwisa hondo, nyaya dzekuona kuti Africa yawana chouviri pazviwanikwa zvayo pamwe nekutiwo Africa yawanawo chinzvimbo chiri permanent musangano repasi rese reUnited Nations. Asi veruzhinji pamwe nevemamwe mapato anopikisa munyika vanoti usachigaro hwavaMugabe kuAU hauna chahwakabatsira nyika. Amai Christine Sekerani vanoti nzendo dzavaMugabe vachiita basa reAU dzaito vakanganisa kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nenyika.
Pakuwashemen kwapuresidendi hapana chatakabhenefita, taitorana los because vaingokwira ndege apenda nokwira nekudzika nyika ichirana los. Iyo mari yadai yakatobatsira mune zvimwe zvimaprograms like kutiitawo kuti tiwane mishonga yemvura kuti magesi anyasaita zvakanaka.
Mutauri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanotiwo hapana zvavakawana kubva pachigaro chavaMugabe kuAfrica Union.
Zvokwadi taita sevanhu vari kuredza hove mumuti, hatina kana chatakawana kubva kupresidendi wevava paAU. Hapana chatakapiwa sevanhu, pana mari yakauya, mari yakatobuda ivo vachibhururuka kubva kuconference kusvika kune imwe conference pasina kana zviri kudini, pasina kana zviri kubetsera nyika kana kuti vanhu vawana kwazviri.
VaByron Mutingwende vanoti vaMugabe vangadai vakashandisa chinzvimbo chavo sasachigaro weAU kukwezva vemabhizimisi kuti vauye munyika uye kugadzirisa ukama hwavo neAmerica apo pakashanya mutungamiri wenyika iva Barack Obama muAfrica gore rapera.
Usachigaro hwavaMugabe hauna chahwakabudisa. Pakaita musangano weAfrica neAmerica, vaMugabe sasachigaro havana kuenda. Ipapo deno vanga vakaenda kuda vaizotaurawo kuti Zimbabwe ingabatsirika sei paukama nedzimwe nyika dzekunze idzi. Mirizhonga iri kuitwa neISIS hapana zvavakaita kuidzivirira kunyika dzakaita sana Nigeria nedzimwe. Saka handioni hangu zvikuru zvinobatika zvavakaita sasachigaro.
Asi mukuru weamiriri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vamawapanga mwanapanga vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaMugabe vakashanda zvikuru kukwezva mutungamiriri weChina kuAfrica avo vakavimbisa kutsigira Africa nemabhiriyoni makumi matanhatu emadhora pamusangano wavakaita nevamiriri venyika dzemuAfrica kuSouth Africa gore rapera. Asi mutauri webato rinomirira MDC inotungamirirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechihwai vanoti vaMugabe vakatadza kupedza hondo nekurwisana kuri munyika zhinji muAfrica.
Takatarisa kuti ipapo toona kuti chero ipo paAfrica pacho hatisi kuona kuti vane chavakaburitsa, nokuti kusvika nhasi kuBurundi kuriko kune crisis, kusvika nhasi kuRwanda kune crisis, kusvika nhasi kuNigeria kune crisis ne Boko Haram vakatadza kuadressa nyaya idzodzo kuti vaise runyararo munyika ivo munhu anozivikanwa kuti anochovhera nditi nhaye dzigwe
asi imwe nhengo yevechidiki mubato rezanu PF vatonga ikasukuire vanoti vamugabe vakaita basa ravo vachiti nyaya yeBurundi inonetsa sezvo nyika iyi iri kutoramba kuti AU itumire masoja kunyika iyi mumwe murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo pane vamwe vanoti vamugabe havana zvavakaita sesachigaro weAU maonero avo ndeyekuti vakaita basa guru chose
president vari sachigaro vakakwanisa kumirira Africa kuti ione kuti yatarisirwavo here iwanevo chizimbo umo matinoti muUN gungano renyika dzakawanda dziri mukati menyika tiva kuti zvinoitwawo ipapo Africa go auno mukuchinega ichitaura iyo toindazvo ipapo vakakwanisa zvekundoshanda apo neapo kugadzisa zvinondeta munyaya dzezvakaita zvehondo zvinouya navanonzi vanonetsa vaya saka izvi zvinondozvitarisira kuti zvinhu zvakanaka zvakabudirira nokuda kwaafrica
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti hapana chaifanira kunyatsotarisirwa kubva kuna vamugabe nekuti hapana zvizhinji zvinoitwa nemunhu anenge ari sachigaro weAfrican Union asi vatiwo pfungwa dzavamugabe dzekuti vanhu vemuAfrica vabatsirika nezviwanikwa zvemunyika dzavo dzakanaka chose
chinhu chatingati chakanaka but hatingati chakabudirira nekuti hapana chati chaitika chataona chinoratidza kuti pane pundutso kuvana veAfrica kazhinji kazhinji kana uri sachigaro unouyawo nemazana ako maviri matatu kana kuedzawo kunodzimura moto inenge ichiitika muAfrica asi hapana zvizhinji zvaunokwanisa kunge uri unoita saka tinenge tichingomirira nguva kuda kuzoona kuti iwo mazana avakauya nawo anokwanisa here kuzobatsira vana veAfrica
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe avo vange vachigara kupomerwa mhosva yekubira sarudzo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu ndivo vakanyanya kubatsirika chose nekusarudzwa kuti vaite sachigaro weAU sezvo izvi zvakaita kuti vaonekwe semunhu akachena vaClarice Maduku vesangano replatform for youth development vanoti kuve sachigaro weAU zvinoita kuti upiwe ruremekedzo nenyika dzose dzemuAfrica nepasi rese
zvingangoitika vamugabe pache zvavo sezvo munongoziva kuti muzimbabwe muno utungamiriri hwavo babu inyaya yanga yagara ichingobvunzurudzwawo vamwe vachifunga kuti havana kodzero havana kuwina zvene tsarukano saka ivo ndo vakanyanya kubatikana nekuti vanenge vakunzwa mutungamiriri weAfrica saka munongoziva kuti nyaya dziriko mazuva ano dzekuti kana uchizuri mutungamiriri weAfrica unenge uchipiwa ruremekedzo
vatungamiri vemuAfrica vanotambidzana usachigaro hweAU gore rega rega uye vamugabe vari kutambidza usachigaro uhwu kuna vaIdris Deby vekuChad pamusangano uri kuitwa kuEthiopia ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Pasi rose vanhu vanosvika 1.2 billion vanorarama nekudya chikafu chiri pasi pedhora nemasendi makumi maviri nemashanu pazuva. Izvi zvinoratidza kuti kushaya uku kunoburitsa hurombo huri pasi rose. Sangano reWorld Bank rinoti vanhu zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana vepasi rose vane hurombo hunotyisa.
America inoti wandu wevanhu vane nzara unogona kuderedzwa. Inoti inodavira kuti vanhu vanosvika biriyoni imwe chete vanogona kubviswa munzara yavakatarisana nayo panosvika gore ra 2030. America inotiwo kuburikidza nebazi rayo reUSAID richishanda nemadzisawira aro pasi rose, nyika iyi iri kushanda zvakasimba mukusimudzira upenyu hwemunhu wose pasi rose munyaya dzezvekudya, hutano, dzidzo nezvimwe.
America inoti sezvo pava neruzivo rwepamusoro-soro, pavawo nezvikwanisiro mukurwisa nzara panosvika 2030. America inoti izvi hazvisi nyore kuita asi zvinokwanisa kuitika kana pasi rose rakabatana. America inotiwo zvinokwanisika kuitika mukati memakore gumi nemashanu anotevera kuti nzara ipedzwe.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Munhau dzedu dzemitambo. Vaimbove muridzi wechikwata chenhabvu chemota action vaEric Rosen varadzikwa nhasi masikati kuGreendale Cemetery. VaRosen avanozivikanwa zvikuru mushure mekuisa mari yakawanda apo chikwata chavo chaikwikwidza muPremier Soccer League vakashaya nemusi wesvondo. Michael Okariati anotipanya inotevera.
Va Rosen vakatenga Blackpool muna 1999 ndokuitunidza zita rekuti Motor Action. Chikwata ichi chikatamba zvakasimba ndokutora mukombe wePremier Soccer League muna 2010. Pamusoro pemukombe weLeague chikwata ichi chakatora zvekare mukombe weNet One Cup muna 2009 pamwe neweIndependence Trophy muna 2005. Vaimbove Chief Executive Officer wePremier Soccer League vaChris Sambo vanoti vaRosen vaida bhora zvekuti vakapedza mari yebhizimisi ravo vachiedza kusimudzira chikwata cheMotor Action pamwe nemutambo uyu munyika.
Akapedza mari achiisa mubhora. Ndofunga kana mukatarira mavakira akaita musha wake uyo weMotor Kelly. Imari yakawanda yakabuda ipo pai achisimudzira. Rosen munhu wekuti aisarudza kuti kambani yake ngaivhare. Chero awana mari yekubhadhara vatambi vake.
Vasambo vawedzera iwo kuti pane pamwe pavakambofunga kuti vaRosen vacharegedza zvenhabvu nemhaka yekuoma kwezveupfumi munyika, asi vakaramba vakashingirira.
Gore rahwina championship akaburitsa maaccounts ake akati iye honai vanhu wei ndapedza 400,000 handina kana nesenti rimwe randawana. Akangotambidzwa mukombe taifunga kuti haarwendo runo Rosen akuti zvebhura ndaakuzvisiya zvinopedza mari, asi Rosen akaramba achisimudzira bhora nemari.
VaRosen avo vakaita attack ndokuzofira kuBorodale Trauma Center vasiya mudzimai wavo Liz, vana vatatu nevazukuru vana, vanga vava nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe. Mune mwewo nyaya vaimbove munyori mukuru wevatsigiri vechikwata cheCapes United vaKingston Marange vanoti veruzhinji vari kugunun'una nematambiro akaita chikwata cheMaurias kuRwanda zvekuti pari zvino havana hanya nechikwata ichochi.
Matambiro avakaita maresults ndo aita kuti vanhu vasavafarire, vanhu kunyanya vari kugunun'una, performance yavo was not good.
Chikwata ichi chakarohwa 1-0 mumitambo miviri neMali neZambia ndokuzoita mangage 1-1 neUganda mumutambo wavo wekugumisira. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaPatrick Mombeshora vanoti vatsigiri wenhabvu vakaora mwoyo mushure mekudamburwa kwechikwata ichi uyezve nekukurumidza kudzoka kumba zvekuti pari zvino havana kana shungu neMaurias.
Vanhu vane vachitarisirawo national team yavo kuti inge ichibudirira, saka mutambiro wavakaita nomudyiri wavakaita ndo vakadisappointa vanhu.
Zvechani zvadarika kudai, Maurias ave kuisa pfungwa dzavo kumakundano e2017 Africa Cup of Nations umwe vari mugungano rimwe chete neMalawi, Guinea pamwe neSwaziland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tirikutarisa zviri kuitika kuAfrican Union, uko vaMugabe vari kusiya chigaro cheusa chigaro wesangano iri pamwe nemakakatanwa ari kuitika mubato ravo vaMugabe vari kuEthiopia.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Kurwisana nekukandirana makobvu nematete kuramba kuchienderera mberi mubato reZANU PF.
Mapato anopikisa oshora zvikuru mashoko emutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe inokoka vaongorori vesarudzo vanofarirwa chete nehurumende yeZANU PF.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosiya usachigaro weAfrican Union kumusangano weAU uri kuitwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitimurayira zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Jonga namavilas muhlanganya uye munhau dzechirungu.